Inyaya yataendesa kumataro ezemhosva kuti sezvo Monzora asisiri mupato reMDCT haana kodzero yekuti atore mari yepolitical parties finance. Saka taendesa kumataro ezemhosva kuti matare aiongorore nyaya iyi nechimbi chimbi.
Asi kava Monzora vari kuti Dr. Kupe vakazvidzinga mubato paipa vakati bato rapatsanuka.
Aya mahombwe, hakuna munhu akatungamira mapato maviri panguva imwe chete. Monzora akutungamira MDC Alliance, Dr. Kope vanotungamira MDCT. Vanhu vese vanoziva kuti vamonzora vave nepato ravo ritiki rinonzi MDC Alliance, isusu tiri MDCT. Saka naizvozvo vamonzora vagone kudzinga Dr. Kope kuMDCT. Chechipiri, Monzora haana kukodzera kutaura nezveconstitution nekuti iye anoichora misi nenguva. Saka ndiye munhu wekupedzisira kutaura nezveconstitution. Kwakajeka sechiedza chemasikati kuruzhinji rweZimbabwe. Ruri kuona kuti ava vave pandiko reZANU-PF. Hatimirei tione nekuti musi wa26 March vachapiwa chidzidzo chikuru nevana veZimbabwe.
Ko sei muchidaro?
Ava vari kuda kudzosera kumashure chichima sheshanduko. Pakupedzisira tinota kuvimbisa vana veZimbabwe kuti hakuna chakachinja kupato retu reMDCT. Tinota kuti tivazivise kuti pasatambudzike nekuti Dr. Kupe pakangopata ndo pachingori musoro wechitima cheMDCT kusanganisa neutungamiri hwavo wese uriko kuMDCT.